The Purisa and Jayangwe, where peace with us and Mary's police station. After a December, National Group Rama Purisa, St. Mary's, Achi, Arasala, Womsanga, Noedu, Achi Karbuchata, Yanwanta, which Ashunge, Saganga, December, door to door, who named the NGC, Nezi Garo, who St. Mary's, Kuti, Lashunge, Sagazo Kansaku and Mai. Vice Chairman of District Rebu, St. Mary's, Vice Chairman of the Island of Bikishtengu, Sakam Kuznai Wawo, Jewa Wakwaisa Kushunga Parishime. I know the Elizabeth Maenga Hama, as well as the Ramberi, Nobuchaka, the Gata of Yashungelam.
She considered Chi Javaru Pauti Varda Kusungana.
Ah, Ukwa Sarisa, Jalangwe, Kuchichamu Shua, Nokuera Chishunguru Zalano, Tatnaka Bosha Rapara. We are going to make sure that Jalangwe is sued on his personal capacity. We are going to make sure that the MGC is in the middle
of the day. We are going to make sure that the MGC
is in the middle of the day.
Mambo mubvunza here kuti sei zviri kuitwa izvi.
Ndo chaitika ndicho kuti ndakonerwa navaga kumusendi merisi kuti mudzimai vavaichamen vedu bhidhi asvuba kuno uye vamwe chose zviri kutsvakwa mudzimba dzedu vanotonzi vashanyira dzimba dzeve vatsigiri vedu vakawanda chaizvo. So pazvosunga mudzimai vabhidhi vangaroda kuti ini ndimanye ndinomirira ndinomiririra mudzimai vabhidhi kuti tiende kudare remhosva. Saka ndazvozivisai dzimba dzelawyers for human rights vakatora mukomana anonzi Fred Michael Masare vuno vagweta rizezi kuno kushingisa kuti ainge anoamirira. Saka ndichamubatsirawo pamhosva idzodzi mahara kuti ndimubatsire kuti tione kuti vanhu vedu vasvisukuzwa kubva musungwa.
Saka vamwe vatsigiri venyu varipi? Vari mudzimba here kana kuti vatotiza?
Vatiza, vakaskata around.